kazhinji kuitira kudyidzana kwakanaka pakati penyika nenyika. Vatungamiri veimwe nyika vanogona kupa inonzi diplomatic immunity, kana kuti kuchengetedzwa kwevanenge vachishanya vanoremekedzwa veimwewo nyika vanyarikani, kuti pasawana mutemo unogona kuvabata kana kuti vasasungwa zvachose. Vangave vaita njodzi pamugwagwa, vangave vaita mhosva chaiyo inosanganisa chero kurova munhu, vanenge vachinzi hapana chavanogona kuitwa nekuti munyarikani anoremekedzwa akachengetedzwa pamutemo anenge apuwa diplomatic immunity. Zvino diplomatic immunity inoenderana nekuti munhu anenge aine chigaro chipi kunyika iri kushanya.
Kana vasisiri pachigaro chavakanga vari pavakapiwa diplomatic immunity iyi, inobva yaperawo here ipapo kana kuti inoramba ichienderera mberi?
Hongu inogona kupera, asi izvi zvava kubva nemaverengerwo anenge achiitwa mutemo.
Ivo vanenge vaparirwa dzimhosva nevanhu vanenge vaine rudziviriro rwakadai urwu vanozomira papi?
Paya painenge paine diplomatic immunity, zvinenge zvichireva kuti nyika inenge yapa diplomatic immunity ndiyo inenge ichifanira kuti itore mhosva dzese, iripe zvinenge zvagatitii, kana kuti munhu apuwa diplomatic immunity atika matomatisi emunhu munyika yaari kushanya. Inoona kuti nyika iyoyo yakamupa diplomatic immunity ndiyo inofanira kuripa, inofanira kuripa vanhu mai vanenge vaine musika vatikira matomatisi avo.
Saka zvinoreva here izvi kuti tingagone kuzoona amai Mugabe vachidedzwa kuSouth Africa kuti vazomiririra mhosva dzakaparwa idzi?
Hongu zvinoreva kudaro kana vachinge vabiswa pasi peprotection kana kuti kuchengetedzwa kwediplomatic immunity. Zvakarewo zvinoreva kuti nyaya inogona kuenda mberi vasipo igotongwa.